akamirira kuti musi wemugobera musi wamarch 13 ndipopaonekawa tichita rusando rwekuonekatana nawo kuchechi kuwaitendera kunonzi kufirst UFC Methodist Church yekustoke bridge tiri kutangisana 11 o'clock dzemangwanani tichipedza na 12 asi tinotanga neviewing iri private only kune mhuri neshamwari dziriko pamusana penyaya yecovid kubvira from 10 dzemangwanani to 11 o'clock asi musi wechishanu ndipo tinenge takavhura viewing kufunera home kwani kwachigara kwacho vakavhura mukana kuti vanhu vese vanokwanisa vanouya pakati pa12 dzemasikati kusvika na 6 dzemanheru hapana nanorambidzwa chero vanhu vakapfekawa mamasiki avo vachito social distancing pamusana pecovid.
Ko urongwa hwekuchengetedzwa kwavo vanoradzikwa riini?
Tiri kumirira kuti tione kuti mapepa ekuembasi anofamba sei nekuti mai mudzimai wavo vari kudisa kuti vamba waende kumusha saka kana mapepa afamba ekuembasi ndipo achazoendesa kumusha basi urongwa ndewekuti vaende kumusha kuzimbabwe kunoradzikwa kuold mutare.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii Dr. Reverend Mwako Matanda?
Baba namai vanga vane vana 9 7 ndio vana vaka vari pakati pababa vangu namai vangu vamwe 2 vanga vakaadoptwa nababa vangu namai vangu saka vatatu vakashayika vhiki yanga ari mukuru Sofia naRuimbo vakashayika saka kwasara 6 nevazukuru vanokwana kuita makumi maviri nemana ibelieve tikasekerawo vazukuru vevana vari adopted kunofuura nemakumi 10 vari kusvika but 34 to 40 vazukuru vasara pamhuri yavo.
Mungataurawo nhoroondo here ya Reverend Mwako Matanda kuti vakaberekwa kupi vakazoshanda kupi kusvika vazouya muno muamerica?
Vamba vakabarwa nenzi kuti kanenzi old amutali nao ndio old mutari na muna April 15, 1940 na wakabarwa ndiwe gongore mwana mba mao mai wavo wakanga vagara makore makumi maviri nerimwe wasina mwana vachindonamatira kuti waite mwana saka musi wakwavo wakabara baba kunyakatsamu inomo kwaigara kunzi kwenyakatsamba kumitaza vanhemu wese vakashamisika kuti aya ndiwo mapipi chaivo kuti junior angatimai wavo junior mhengeni abara mwana after makore 21 saka zarawo rinechipiri kuti mapipi zvinobva kuti mura kwavo akava mapipi unakabva kwaya munyika after makore 21 akaenda chikoro kunyakatsapa nekwamutasa vakaedza vakaenda kuseminari chikoro chechifundisi kuold mutare vakabvako vakaenda kuchikoro chazvakare chofundisi airport theological school kuharare ikoko vakaenda kuchikoro vakapedzisira vakazoshanda kubva kwana muziki kuold kuyotop kubva kubva kumutare kwakusape vakaenda kumabvuku from 1970 to 82 wari kwa mabvuku atipo vanopiwa promotion vakanzi ndamunda district superintendent wekumutare south vakazobvako futi vakaenda futi kumasvingo bvavayo kuvaibata madunhu ese ekumutare nekumasvingo kubvavayo chiredzi all the way kudzika kuenda kusouth africa wachibata kereyo sasadunhu wenzvimbo yacho vakaziva kuenda kuamerica kuma90s vakapiwa nzvimbo yekufunda kunoku vakafunda vari muchikoro vakashanda kupennsylvania nekunew york vakapedzera vakubaltimore kwaakagarako vakaretaira muna 2012 vachibva vazoya kuno kustoke bridge georgia kuti vagare pachwa nemhuri yavo.